ehongo bwo zi baga budivira isofa ipeti sarapa kunye bari kuyenda nasukumatare futhi kuyenda unopiwa judgment saka tisangicharamba kune vava vakawanda vachabudirira then kune a 2017 yatakafaira futhi kucourt tiri kutanga kupinda next week iloya wedari kutaura kuti next month inenge yakupinda futhi kukumatare dzimhosva ya 2017 compensation. Saka ipapo ndo patakawanda because 346 cases takasiyana compensation.
Manga muchida mari apa?
Mari yacho is very but approximately ndinogona kuti pamuri zvese dziri 346 ya inogona kusvika kuma about 200,000.
Saka apa makangoendesa mapurisa neiro bazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika hamuna kuendesa amai mugabe zvakati
because magweti edu tatatichitisa amai mugabe zvakasezvavari because ka amai mugabe ndo vaituma mapurisa acho kuti vaite izvozvo because asi saka magweta ndo vakazotiti aiwa zvisingatiite mapurisa mapurisa ndi achaziva kuti no ivo vaitumwa nani saka takasungisa mapurisa neminister of home affairs.
Saka vakapiwa muripo ava vakazvitambira sei?
Aya vakafara but kufara kwacho ndikoko because kamuripo wacho ndewokutaurwa kumatare dzimhosva mari avasati vaipiwa muchi mumaakaunti avo saka vari kutarisira vachafara ivo vari kuti vachafara kana mari yapinda muchi mumaakaunti mavo hari zvina vangotaurwa kudara anozva hurumende yedu yokuti zvakawanda kacho inongobvuma but kuti yozobhadhara vanhu ka haizokwanisa kubhadhara because tine situation like yeko mutoko mukosi aliti zvanhu vaya havana kubvira vabhadhara but vanga vauina nyaya dzavo kumatare dzimhosva but tu mari dzavo havana kuzopiwa vakawanda vacho vaizopiwa ma$20 ma$40 sitego kumari yavanga vataura kuti kumatare dzimhosva.
Asi mungati mari dzamuri kupiwa idzi dzinoenderana nemidziyo yamakapwanyirwa here kana kuti imari yakatowanda?
Hazvienderane nemidziyo ishoma mari yatiri kupiwa iyi mishoma zvokuti nokuti midziyo yatakapwanyirwa blessing inokosha because pari zvino ndikapa mienzaniso wekuti ini ndine dressing table yeoko yandakatenga ndofunga gore ra1998 kandii ikuti vandibhadhare ndakaitenga in $800 saka kuti vandibhadhare idressing table iyoyo kuti idzoke panzvimbo iyoyo aisi handipe ndakaitenga because yeoko pari zvino its about 1000 pounds chakadaro saka hazvisi kuenderana mari yatiri kupiwa ishoma.
Ko tombotarisa iko kwaamai mugabe uko zvakamira sei? Muri kumboonawo vachipfuura here? Vari kurima here kupurazi kwavoko?
Kurima kwacho kwandikoko kana pazvikoro pacho vakawanda vakamiswa basa vaishanda yavanoti nevera sente yacho hakusina vashandi vakawanda vakawanda vacho because ndo vanga vachigara dzimba dzemukomboni mumanzo munomu saka vese vakangogara hapana ari kuenda kubasa kwasara vari kuenda kubasa magadhi chete